manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipeta nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kugumbi 10, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubata chirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa matambudziko evashandi vayo panguva yevashandi vakadzivisa kuti kutanga nemubvuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yebritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotadzurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitwa kuDubai manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCovid-19 vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa seApex Council rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemubvuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakawirana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaera nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kuti chengetedza nokuti batisa basa kwemazuva maviri. saka karurezi kopsu rinovari nosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana varairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati, nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya, sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki, ndokushungurudzika zvizhinji. Nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi. Vapewo mihoro inogutsa moyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. Vamanokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. Vamanokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Tikati isusu vadzidzisa mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndaiti akauya mazuva maviri koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabus haakwanisi kuti akaziwe nevarairidzi vachichaka vachinda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mazima. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi vekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avo vakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pachezvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna verimwe dunhu reSomalia apona muchiitiko chekuedza kumuuraya apo munhu anga akazviteya nemabhambu aputisa mabhambu aya panze peimwe imba yekudyira iri muguta rebaidhoya kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi vaona zvichiitika uye vakuru muhurumende vati munhu anga akapfeka mabhambu uyu aedza kusvika panga paina gavhuna vedunhu rebei vaali wadhedo asi avharirwa nemuchengetedzi vagavhuna ava vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa paputiswa bhambu iri yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwaMutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemutande chakanangana nevanhu vekwaMutoko.
Ini ndinoitwa Spiwa Katiza Mapfumo. Kampani yandatanga inonzi Kano Iwanyai Broadcast ilivestream paFacebook nepaYouTube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwaMutoko nekusimudzirawo kugara kunoita vanhu vekwaMutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika kwaMutoko ikoko.
Apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu?
Ini ndiri kuCanada, ndinogara kuCalgary kuCanada. Asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwaMutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa, ndokwandakakurira. Zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizoenda kuAmerica kuenda kuuniversity. Saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu. Zvekare tichionga zvinhu zvinoitika kwaMutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwe ngekuti dzimwe nguva tino kanganwa kwatakabva. Saka inini mwoyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvekwaMutoko. Zvekare ndakanga ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndiwo mutauro wekwaMutoko pakuti vanhu vekwaMutoko vanonzi mabuja. Saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago. But ndakanga ndikanyora pamwe ndobvoisa pasaiti ndikanyora ndipangaisa pasaiti hazvisati zvanyatsopublishwa. Saka kwaMutoko uku zvekare kwakange kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi MUST. Saka ndakadaidzwawo pagrupu iroro bvandangojoinawo. Saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kutaura mumusoro mangu mukuti ndiite paprogiramu yangu iyi. Ndobva ndangoti regai ndichitanga broadcast yangu. Inini background yangu ndejournalism nemas communication ndizvo zvandakaitawo kuchikoro, ndizvo zvandakambosenzawo kumusha kuZimbabwe ndichiita. Saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti tiite ndishandisewo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kuti usarasike.
Toko kumakadzidza kupi tivanhu vanyatsonzwa nekuti mumwe angati makazosvika sei kuCanada ikoko?
Makore ekutanga masabhiza bhiuku ndakaenda kuchikoro kuHarare kunyandoro. Ndinokwakwaita politics ndakawandisa kuma 1960 uko ndichiri mwana mudiki. Ndabva ndaenda kumusha kwaMutoko kubva ndafunda paNyadziri. Pandapedza paNyadziri kubva ndaenda kunyamuzi wemission. Pandakabva kunyamuzi wemission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuAmerica kuenda kuuniversity kuAmerica. Kubva ndapedza chikoro kuAmerica kubva ndadzokera kumusha kuma 1981 kubva ndaroorwa ndasenzawo kuZBC ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzandanga ndichisenza ndichita zvepublic relations kubva ndazouya kuno uku kuno kuCanada.
Pachiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwaMutoko chete here uyezve mune muchitaura nezvei?
Chiteshe chii changu ichi kaKano Iwanyai. Kano Iwanyai kubva chiri kuti hello my friends kana kuti tikutambiri shamwari dzangu. Kano ikumoresa, Wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu. Saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauro wekumusha kwedu tichitaura nevanhu wekumusha kwedu ikoko kwaMutoko. Wari kungoitawo zvinhu zvakangowanda wanda ngekuti tichikuona kuti tiri kunge takanikanika kusaririra. Plus chakanyanya kuti vanhu vafome gurupu randataura iri rinonzi MUST inyaya yematombo ekwaMutoko aya ari kuBlack Granite ayaya. Vanhu vashungurudzika wenhu ikoko kuti imi ngatiisei musoro pamwe chete tione kuti chii chiri kuitika. Isusu isu hapana zvatiri kuwanawo nyika yaparara makomba angosiiwa zvikoro hazvinaka nazvinhu zvakawanda muchikoro imomo asi pane vanhu vari kubhenefita kubva kumamines ekokuno saka tangasingoda kuti titaurewo nemaresources anobva kwamutoko neupfumi huri kubva kwamutoko zvekare tichiitawo tsika nemagariro ekwamutoko ikoko tichitaura nerurimi rwedu saka tinenge tichidaidza vanhu vakasiyana siyana vanobva kwamutoko kuri kuitika zvanhu zvakawanda pane inongowanda toita lineup yevanhu vatinoda kutaura nawo hurudza dziri kurima kumusha ikoko nevamwewo nhasi ndakatitaura nehurudza dziri kurima dziri kudiaspora asi vachibva kwamutoko pari kuita farming inotyisa kucalifornia kunana ohio nekuengland asi mazimbabwes vanobva kwamutoko saka tinenge tichida kutaura nawo iwavo kuti vanhu vazivawo kuti kune vanhu vanobva kumusha kwavo vari kuita zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitikawo pasi pano bhese tinenge tichitaura zvecovid tichitaura nezvirwere zvakasiyana siyana tichitaura nemadokta anobva kwamutoko ikoko kanoye kanoye kanoyewe kwedu pindai wanyaya itinyepa nenyasi tinoda kutaura nyaya dzokumusha kwedu naiva tichiita kamutombo kanyai kubva kutinosekiwa nevanhu vachifunga kuti tichado zvizivaba aiwa uyai tirekete pano uyai ndino vatsangwadzi venyu siwe katidza mapfumo munotiona pafacebook pakanoi wanyai munotiona futi payoutube tinenge tichiita zvekunyeperana zvekuita kuti kana maonawo vamwe mavakotora moti uyai pano muteerere zvekutaura vanhu vekwedusvi ndizvo zvatiri kuda titeereiwo pafacebook nopayoutube po pakanoi wanyai kanoi wanyai broadcast toona naipo pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Kusanga Nyahuye ndiri muWashington
iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives kana kuti upenyu hwedu ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo pamwe chete nenyaya yekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT vanove zvakare murimi kumacheke amai jiti mungatiudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union
kuti munhu wese anga achivaccinatwa even though zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa asi tongokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovaccinatwa kuitira kuti chirwere chisapararire
tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorimwa inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizokutarisirwa kubaya vanhu nhomba zvinhu zvamungataurawo kuti hurumende dai yaita kugadzirisa matambudziko aya
kune avanoti mamobile clinic vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals saka vazhinji havakwanisi kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mbakuda mari dzetransport saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawadi kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovaccinatwa
sesangano mune zvidzidziso zvamuri kupawo here kunhengo dzenyu
tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvekare tinoprovhidawo mamaski kuitira kuti vanhu vasange vakavhara mhino nemukanwa tinopawo zvekare mafloya nekwatinenge tichifamba tinenge tichitaridzawo vanhu nekuvadzidzisa kuti ngavachenjerere chirwere ichi nokuti chirwere ichi chiriko zvechokwadi vanhu vari kufa saka tinokurudzira zvakasimba pese patinofamba pese patinenge tiri kuti vanhu vapractise social distancing iyoyo zvekare kugeza maoko nezvimwe zvakadaro daro zvinokuita kuti covid isapararira
uno mwaka wekutengeswa kwefodya matambudziko apo ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fodya kana kuti amunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu
kana mafarmers vaakunotengesa fodya dzavo tine dambudziko nemaroadblock mapurisa tinoona TIMB Tobacco Industry Marketing Board inopa mutemo wekuti varimi vanofanira kutakura fodya yavo yakawanda panguva imwe chete sokuti 100 bales kana kuti truck inotakura 7.5 ton kana kuti zvichikwira zvichienda mberi saka community inenge yakuisa fodya yavo pamwe chete then vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafarmers asi kana vachinge vakuenda tiri kuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock wokuzopedzisira vazhinji vaakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa saka tinokurudzirawo mafarmers ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadways kuitira kuti vasazonetsane namapurisa nekumiswa miswa uye tiri kurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero kunze kwokuti paine chikonzero atyora hake mutemo aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fodya ngairege kumiswa miswa pamaroadblock nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana uchinge wazofamba usiku saka tinokurudzira mafarmers kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei ive transport iri reliable fodya yosvikawo nenguva
manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia muchaverengerwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Kunonoka kwegadziriro yesarudzo muSomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi. America iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemuSomalia izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana, kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Bumbiro remitemo yeSomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure nemakore mana esarudzo yekupedzisira. Muna Gunyana mugore ra2020 mutungamiri wenyika iyi vaMahomed Abdullah Mahomed vanozivikanwa nezita rekuti vafa majo nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzeFederal Member State yemuSomalia vakabvumirana neurongwa wekuita sarudzo idzi asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana huroyi vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe. Vafa majo vakapedza basa muna kukadzi asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna Gunyana. Vafa majo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi. Izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta reMogadishu apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende. Mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika. Tinokurudzira vatungamiriri venyika yeSomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu veSomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi-chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo, uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Boika, uyo anova chasha ine bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinja nazvipagira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eindaneti kana barandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichiburitsa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzanai mupamhanga vati vanovimba Boika kuti achazvakasha chikomana chekuAugustan chaizvo, uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende tototemba kuti mukomana wedha ari kuAugustan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatitsemure, ngatitsemure, ende teitori naye maindaneti ndobasa ravo. Teitori kana paYouTube ichiona yese yese tichitsigira umwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarati vasimba Rashe Mapfumo, uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti havanofarira mutambo waanoita iyoyo, so tinofarira chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato, nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugare weMasvingo kunzvimbo yeMashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti ringe chitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvino zvinotipa mukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana tatomwandiroshandisa mukana ndounza kufara.
Mumwe murairidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnyika, akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvibatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda akandizva kuti mukoma chamaenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka. Attack adipuwa chomusha karuvi munhu ngaanoke rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyusi Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godrim Timba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamulela kustudio 7 ngomgqibelo, mhlaka 10 kuMabasa 2021, nguSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele esibhedlela sempilo leselupane hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu weCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi basemakhaya njalo baphila ngokulima, so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya be-congress.
Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth uPrince Philip obeneminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu.
Njengesisabelo se-Africa kunengi sele kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngoku xoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamongameli njalo engumphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatsha lweradiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147 njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu oweCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama provinces ambalwa egcwele njalo anikeza i-recommendation yokuthi umhlangano weCongress obufanele ube khona mhlaka 30 April kusiya ku-2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yona leyo ukuthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumileyo emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidluliselwe phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs nama processes akade ekhona ayaqhubeka esiyaphambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingcenye yama processes alandelayo umbaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu ezihlukahlukeneyo ezibangele ukuthi becele ukuthi idlulisele phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu nje basiphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya ku-Congress so ngesinye sezizathu abasinikeze zona ukuze sesazi ukudlulisela phambili i-Congress.
Lo ngumnumzana iPhitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezijiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele-South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMatabeleland. Amalunga ayisithiyagalonyawo emthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheswa icala lokubangela udlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithe amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu njalo akhululeka engangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugu rawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthwakazi Republic Party yesatshengisela ePretoria e-embassy yaseZimbabwe mhlawumbe abanye bakubonile-ke kubo-Facebook lapha nakubo-Twitter baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bakwama-stakeholders atshiyeneyo ahlangana e-embassy abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho-ke behlabelela izingoma betshengisela kwasekuhanjiswa kwama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands ebesinawo sawasubmitha e-embassy abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands basayina basala lekhophi nathi sahamba lekhophi elinye ikhophi lasala namapholisa i-SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma-demands ethu-ke sishilo uhulumende ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u-3 months uhulumende waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kula ma-demands esiwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi-ke silapha nje njengomntwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumene uyayithatha le ndaba serious noma-ke uyayithatha kujedengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandlululo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla lemthwakazi Republic Party kumbe kulokukhethana nemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu. Ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo-MDC akusiyonto entsha. Yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMatabeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje zaqala kudala. Kodwa-ke njengoba uhulumende wakhona lo ovele ebusa eselesikhathi eside ebusa ucuku lwakhe ayelwenza eMatabeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare fund labo-MDC ende kasozayekeli ukuqhubeke kwenza khona lokhu ngaphandle eze simthathe uhulumende lowu simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yi-nation bebabambane bebe yinto eyi-one. Thina njengabantu beMatabeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani lalokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha i-responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party kwele-South Africa. alokhe etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England uQueen Elizabeth, uPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Ntambuzo Mnangagwa usethe wakhala lezwe le-United Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini ye-Twitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dude esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso indoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sithi ukufa akujwayeleki akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani ukufa asonto eqondileyo akulindeleki kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni sibe lobudlelwano obuhle lamangesi okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa igugura hundi abayizinkulungwane lezinkulungwane kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Yes, sikhala ndawonye lamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip the Duke of Edinburgh inaloko kade indoda njengabe esikhosini kukhona sibili akade beku-influencer hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So thatha leli thuba ukuthi sikhangele muva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezisalwa nese-Afrika kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe or to influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume i-reconciliation sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece ezalwa nguPrince Andrew unina unguPrince Alice. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezenzakala eMelika, umongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azibuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza i-National Nuclear Technology Day. Elemelika lele-Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear, kodwa ele-Iran lathi izijeziso elazetheswa ngele-Melika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokuthilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Josh Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi, uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lichwani zidibha gqo, so sizisiwa le mkhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemkhazi. Ezinye nje ziphonga ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyakhula angazi ukuthi kabe kungumkhuhlane bani lo nje wenza inkomo ikhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba le dlonda izidlonda lezi amapundupundu emzimbeni lapho.
Umnumzana Dennis Moyo wayisakhamuzi seNandan eKwana North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yangithi lapho esigabeni ongumakhelwane ezikwakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kutho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingeka nabohulumende uyangenela sibili ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esingenjalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusilelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane kakhulu emkhaza kuthwalisenzima inkomo. So-ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwezelokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njalo. Leso sikhathi othi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuyela asindlela asisize.
Umnumzana Stephen Mathema layo oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo asisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zilamalamskim sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa-ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba inkomo zethu nxa sokuza izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kasimaleti hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo khala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi zithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathandanga ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Debra Mokasa sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezithiyeneyo.
Iyakhula, you know, abantu sabasekho imisebenzi sebe ku-informal emali yokuthengisa buying and selling and yokukhokha amabhoda and what else. And kayisezikuphele ngoba i-government yethu kayikabi nama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nemisebenzi lokuvula ama-sectari. Izinto zonke zilokhu zisiwa yilo sikhangele i-economy yethu ikhangele lemali yethu lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning they speak up for ngezendizi ufande ukuthi vele ama-street onke even noma lakhathi esi-COVID ikhona ama-regulations akhona.
Njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongo yenza nje bengatholanga imvumo ku-council
okwakhathesi yes, the country is failing. It control abantu especially the Zimbabwe economy today. COVID lockdown, ama regulations lawa thina esika khona ukuthi abantu be sanitize be ngoba ama mask beyenze landland lakhona lokuthi sibuyele emsebenzini iqalise ilama six lockdown measures ukuthi kumele uhambe emapoliseni ezikliya ubhadale ama license ezenze but konke khona lokhu ikhansile kaye kukwanisanga ngoba izini lakhathi ezinoma sikhuluma ayikaniki izini abantu abadisplaswayo from etown ayikabaniki emalokishini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asisemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokishini ngingankhuluma ngamalokishi ngikhuluma amawadi ukuthi atleast umuntu osuka othuke emarket ethengisa amadempophoma kuward 9 then ethengise amagogo unaye uward 18 isikhansile kayikafikeleli khonapho so isanda ukuthi abantu bayakhonza indena nje ezitredini bethengise sibeke sikhuluma futhi lakhona lokhu ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yaba yaqansa kakhulu ufuna usizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka so at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi-ke bemithe that target uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi so uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba lomntwana bonke basezitradeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana amele ne-certain plan ezavulwa
sake saxoxa lawe kuwona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa owhatsapp lokunye kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo
okay for those abakuma-associations they are benefiting a lot because ama-associations they've got ama-programs like thina SDVTA we've got ama-programs esinawo ukuthi bayangena kuma-whatsapp bethengiselana izinto zabo bethengele labo be-advertise you know for those again abangekho kuma-association yiso lapho kuhlupha khona ngoba baphonguba mhlambezizisile waphuma ubaba lo nani abehambe kanye labantwana bengela izimi le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisane and singaphi kwakhona and lama-business opportunities abo engabhaki ukuthi vele asukela ngaphi langa so ini nathi sithi thina abantu bebulawayo kabangene kuma-associations isithi country lama-associations ayi-recognizayo about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona ingathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations analawa ahamba ku-city council esiyaphiwa whatever i-city council esisho ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuka ngawo so laba babengekho khona kunzima of course kaje besidingake fighting for one customer bengu 1, 2, 3 yifind ukuthi kwezinyisikhathi ngicina zokuzela kufuna umizise kubiwa ikucina zokula amavendazi abhazeneyo kula amavendazi abazobebangenzi i-customer e-1
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ngengelithiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani ihlulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Mr. Gande
ungathi u
Ernest Sibatha ungubani kahle kahle?
Ernest Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi yi-mellow cathedral. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009, of which senginama album afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livunile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kufa nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Ye labezokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlangana nalesi simo esikuyiso sikhone ukubana sinqobe. Ye yikho okwenzakalayo kudlaladze lami lelo. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhone ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge idlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +2 67 75 16 98 05. Noma ku email ethi yona ernestosebhait@gmail.com, kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sibatha, noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. Ngithi phambili ngothando.
Lo ke nguErnest Sibata ebesilaye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezaphulithi. Umhlangano walo omkhulu weCongress usodluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi konalo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.